Maoni rangu ine dambudziko rapo muikonomi ndere iya yatinoti muiconomic self-fulfilling rational expectations. Zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji maeconomic agent vemabhizimusi evenwo wanewo zvavo vazhinji pane tarisiro yekuti mari yemuno icharamba ichingopera simba. Saka even vari mumabhizimusi kana vaakuchaja nelocal currency vari kuchaja vachitarisira kuti mari ichangoramba ichipera simba, saka vaakuchaja neeven marates vachibenchmarka nemarates anogona kunge atori pamusoro peeven maaverage black market or parallel market rates, nekuti panotarisira kuti zvinhu zvichangoramba zvichidonha. Saka vakatengesa nerate iripo nhasi. Dambudziko nderekuti vamwe vanozofunga kuti mari yemuno kana vachikopera simba zvichida havazokwanisi kunge vachiita restock macommodities. Saka I think ndo dambudziko riripo iroro retarisiro kana maperceptions ekuti zvichida mari yemuno icharamba ichingopera simba. Saka kana taakupraisa macommodities edu takutopraisa nemarate ari pamusorosoro zvakanyanya.
Saka zvinokanganisa sei nyaya dzemafambisirwo eupfumi hwenyika tichiona kuti zvakangofanana nekuti vemabhizimusi iva vari kutenga mari yekunzei pamisika mitema nemari iri pamusoro?
Zvinenge zvakonzereswa kana ikonomi yambotarisana nematambudziko ekukwira kwezvinhu kwenguva yakareba yatinoti chronic high inflation kana hyper inflation. Saka ndo zvinowanzozoitika izvozvo, vanopedzera vakuita forward pricing is a way of ensuring kuti vanoramba vari mubusiness, vanoramba vachikwanisa kuzoita stock up macommodities anenge achitengeswa. Saka idambudziko rino hariperi zvekukurumidza nekuti once vanhu vazhinji valuza confidence tariro mucurrency, kuzodzosa tariro iyoyo confidence zvakare zvinotitorei nguva. Zvinenge zvichoda matanho akasimba, mafiscal reforms, mamonetary reforms uye mainstitutional reforms anodzoredza confidence mulocal currency uye zvakare confidence muekonomy.
Ko, danho rakatorwa nereserve bank of Zimbabwe iye zvino rekuti mabhanga anga achitengesa mari yekunze nemari inenge ichienderana nemusika wezuva iroro, muri kuona riri danho rinoyamura here kugadzirisa nyaya dzeupfumi sematauriro avari kuita?
It's yatikati market liberal exchange rate system, market determined interbank exchange rate system iriko mazuva ano. I think idanho rakakosha rinobatsira kunzwa zvakare confidence mu foreign exchange markets uye kakugadzikana zvichida, uye zvinoitawo kuti vanhu vane mari mumabhanga dzemausa vakwanise kuda kuchinja formally kwete kuchinja pa black market. I think ndo zvinhu zvaitaurwa nemaobserva nevamwe vanoongorora vakawanda kuti dai misika yemari yekunze yaliberalizwa zvinobatsira kuunza kakugadzikana. But vamwe vari kuti zvichida zvinhu zvakange zvatinonokerwei zvakazoiswa tasvika papoint yekuti vanhu vazhinji valuza confidence mulocal currency. But idanho rakakosha iroro rinogona kubatsira kudzoreredza confidence especially kuna vanhu vane mari mumabhanga dzemausa dzakangogara imomo, vanogona kupota vachitengesawo painterbank kwete kuenda ku black market. But of course zvinoda matanho akati wandei, monetary reforms tightening zvino zvakakosha, but fiscal policy yedu inofanira kuitwa tightened. Pari zvino fiscal policy yedu iri expansionary asi monetary policy yedu iri tight. Saka tinofanira kuitawo tighten our fiscal policy. Then nyaya yemainstitutional reforms kumaparastatewo zvakare maleakages inyaya inofanira kugadziriswa iyoyo, nekuti confidence kuti idzike midzi munyika panoda mafiscal reforms, panoda mamonetary reforms uye panodawo mainstitutional reforms. Pasina kuimplementa mareforms anobata fiscal side, monetary side nemainstitutions, zvinonetsa kuti confidence ivepo idzike midzi muekonomi.